Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri kubvumbi 10, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reparamende radzoka zvechimbi chimbi kubva kuzororo kuti rizeye zvinoda kushandurwa pamutemo wesarudzo, asi rikataza kuita izvi mushure mekunge MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yati inoda nguva yekuziya zvinhu zvitsva zvaunzwa kudare. Zimbabwe inokoka nyika dzinopfuura makumi mana nenhanhatu uye masangano akasiyana-siyana muAfrica nekunze anopfuura gumi nemashanu kuti azoongorora sarudzo dzichiitwa gore rino. Masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vanoongorora sarudzo vekunze vanofanira kukurumidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission kwete nehurumende sezviri kuitika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende radzoka zvechimbi chimbi kubva kuzororo kuti rizeye zvinoda kushandurwa pamutemo wesarudzo weElectoral Amendment Act, asi rataza kuita izvi mushure mekunge MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yati inoda nguva yekuzeya zvinhu zvitsva zvaunzwa negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuNational Assembly nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vaziyambi vange vatomisa mitemo yese ine chekuita pakupasiswa kwebhiri, uye vange vatokumbira dare kuti rizeye bhiri reElectoral Amendment, asi vanokokera nhengo dzeMDC team National Assembly vaInnocent Gonese vabva vataura navaziyambi kuti vanoda nguva yekuongorora maamendments matsva aunzwa negurukota iri sezvo vamaona masikati anhasi. VaGonese vanoti hapana zvizhinji kunze kwekuti vanoda nguva yekuongorora maamendment matsva sezvo vaona vave mudare nhasi.
Bhiri ranga ragara riripo, asi chaitika ndechokuti kuna mamwe maamendimendi matsva auya zuva ranhasi, anga asiri paorder paper, tamaona masikati ano. Saka zvinhu zvakakosha kuti tese tiwane mukana wokumatarisa, zvikuru sei munhu akaita seni angagara achida kuti avandudze bhiri riripo nakare, kutiona kuti pane zvavakatambira here. Kana zviripo toona kuti zvinosvika papi, kana pane zvisina kutambirwa toramba tichienderera mberi nenyaya yacho.
VaGonese vati zvakakosha kuita izvi nekuti vanofanira kutaura pamusoro pebhiri vaine ruzivo kwete pasina zvavanoziva. VaGonese vativo ivo pachavo vane zvimwewo zvavanoda kuti zvipinzwe apo mutemo wesarudzo uri kuvandudzwa.
Ipo ndezvekuti pabhiri ranga riripo ranga richingobata-bata zvishomanene, ranga risingakavhi zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzekuti vanhu vanenge vachigara munzvimbo dzakasiyana-siyana vanenge vachifanirwa kuti vave neproof of residence. Isu tiri kuti izvozvo hazvifaniri kunge zviripo. Zvakare tinenge tichiti isusu pamutemo zeki inofanirwa kuva inenge ina masimba yekudaidza vaongorori vanouya kuzoona kuti tsaro dzedu dziri kufamba zvakanaka here. Pari zvino pamutemo masimba anga ari kupuwa kuna minista. Zvakare tiri kuti vanhu vanenge vachidzidzisa vanhu nezvekodzero dzekuvhota vave vanobvumidzwa kuita izvozvo vasingasungwi mbira dzakondo sezviri muact iripo pari zvino. Tikatora zvinhu zvakadaro zvese zvive zvinotutsirwa kuitira kuti mutemo wedu wesarudzo uve mutemo wakajeka.
Vaziyambi vatambira chichemo chavaGonese uye vati vave kuzozeya bhiri iri mangwana.
intend to withdraw and request leave of the House to revert to order number 2 on the order paper.
Ndave kubvisa nyaya yebhiri iri kuti dare ridzokere kunyaya yechipiri paorder paper.
Zvimwe zvinodiwa navagonese nebato ravo kuti zvive mumutemo wesarudzo inyaya yekuti commission yesarudzo inofanira kuzivisa mapato ese achapinda musarudzo nemasangano anoongorora sarudzo idzi kuri kudhindwa magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers pamwe nekuti commission iyi ipiwe simba rekukoka vanoongorora sarudzo. Pari zvino izvi zviri kuitwa negurukota rezvemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvikwata zviviri zveMDCT zviri kurwira kushandisa zita rekuti MDCT zvapinda parumananzombe zvichitevera danho ratorwa neZimbabwe Electoral Commission rekuti hapana bato riri kuzobvumidzwa kuti rive nevanhu vakawanda vachakwikwidza musarudzo pachinzvimbo chimwe chete. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura neStudio 7 pamuzinda weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, sachigaro wekomishen iyi, amai Priscilla Chigumba, vati hapana bato richabvumidzwa kuisa vanhu vaviri kana kudarika kuti vakwikwidze pachinzvimbo chimwe chete. Izvi zvinouya apo MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa iri kurwisana nechimwe chikwata chiri kutungamirirwa naMuzvare Thokozani Kupe panyaya yekushandisa zita rekuti MDCT.
Mutemo unopa kodzero iyoyo kana kuti mandate iyoyo kune electoral court nekuti mabato ese iwaya ari kukwikwidza kushandisa zita rimwe chete nechinjimwe chete vachaona kuti pavachaenda kunomination court uko pavanonoudzwa selection criteria mumwe chete wavo ndiye chete achakwanisa kupinda achishandisa zita rebato iroro. Anenge arambirwa kana kuti anenge arambidzwa zvinenge zvakureva kuti vakutenda kumataredzi mhosva kumusoro kuti vambonokweshana variko ikoko kuti zvione kunzi ane kodzero yekushandisa zita iri ndiani kumataredzi mhosva hazviitwe kuno kuZimbabwe Electoral Commission. Isu zvatinoita tinongoti tazvinzwa kuti kwaane bato rekutanga, tazvinzwa kuti kune vamwe vasuduruka kwaane rechipiri, kunogona kusuduruka vamwe kuita vechitatu kana vechina. Isu seZimbabwe Electoral Commission redu basa nderekupota tichingovaudza kana tine zvatinenge tichiita maactivities emapolitical parties tinovaingenja tinogara pasi navo tichitaurinavo tinovakoka vese tomirira kuti kurwisana kwavari kuita kana kukweshana kwavari kuita kunonotariswa kumataredzi mhosva ndokunouya aya anonzi makotoda anotaura kuti dare ratarisa raongorora raona kuti nhingi ndiani kodzero yekudaidzwa achinzi zvakati.
Mutevedzeri wasachigaro muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati sebato vatotora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare kuitira kuti vacherechedzwe nezita rekuti MDCT.
Madanho atakatotora madanho kudhara okumika shuwa kuti zita rekuti MDCT ne logo yacho zvabhiusi nomwe munhu because zvinhu izvi zviri patended. Saka as we speak now without prejudice nyaya iyoyo itori kucourt. Saka the court is going to give its ruling very soon but isusu tine confidence yokuti we are the legitimate MDCT because takatera constitution yemupati yedu kuita zvatakaita. We are operating from Harvest House. We mandated to operate from Harvest House by the National Council. Inova platform yaifana kunge anyone else anganga achikonana nazvo akauya kuzoita advance case yake ku National Council of which Madam Kupe havana kuuya ku National Council. So we are the legitimate MDCT and we believe strongly that the case iri court ishabuda in favor of us.
Asi mutauriri weMDCT iri kutungamirirwa naMuzvare Kupe vaObert Gutu vati vacharwa semvumba kuti varambe vachishandisa zita iri.
Hapana chinotinetsa, zvose takagadzira, tiri kugadzirisa magweta, tatovumba chikwata chemandoro kwati magweta epamusoro-soro vachange vachitimiririra kumatare edzimhosva kana tasvika nguva iyoyo yokuti tiende kumatare edzimhosva. Ndinoda kuti vatereri vazive kuti magweta awa chikwata chemagweta emandiriri emandoro kwati vachitungamirirwa namuzvina fundo Lovemore Maduku, Professor Lovemore Maduku ndo vari kutungamirira our team of lawyers vanenge vachizogadzira nyaya dzose dzinodiwa kumatare, dzingava nyaya dzokuti taendeswa kumatare kana kuti isu taendesa vamwewo kumatare, nyaya dzokunangana nezita. Tanzwa vamwe vachiti tichaenda kumatare kana tatova kumatare, panyaya yekuti tisashandisa zita rekuti MDCT. Zvino tinoti mutemo wedu weto tinomuziva, takamudzeya, saka takazvigadzirira, tiripo takazvigadzirira zvekuti dhu.
Kusawirirana pakati pavachamisana muzvare kupe kwakatanga pakafa vaimbo vamutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vachamisa ndo vakasarudzwa nekomiti yepamusorosoro mubato iri pakati pemakongresi yeNational Council kuti vave mutungamiriri webato zvichevera kushaya kwavatsvangirai. Asi muzvare kupe vanoti ndivo vakafanobata matomo emutungamiriri webato, vakamirira kuti paitwe kongresi yekutsvaga mutungamiriri mutsva sezvo vatsvangirai vakaenda kwamufiga nebwe, vachiti ndizvo zvinotaura bumbiro ravo remitemo. Muzvare kupe nevamwe vavo vari kuita kongresi yavo musi wa21 kubvumbi, vachiti vari kutevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo. Asi vachamisa nevamwe vavo vakaramba kuenda kukongresi vachiti hapana nguva yekuita izvi sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yeZimbabwe yakoka nyika dzinopfuura 46 uye masangano akasiyana-siyana muAfrica nekunze anopfuura 15 kuti vauye kuzoongorora sarudzo dzichaitwa muZimbabwe gore rino. Akandika kutanga kubva muna 2002 kuti Zimbabwe ikoke dzimwe nyika nemasangano akawanda kudai. Dzimwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika dzinoti izvi hazvina zvikuru zvazvinoreva nekuti vanhu veZimbabwe ndivo vega vanogona kutaura kana sarudzo yakanaka kana kuti kwete. Imwe yenyanzvi idzi uye vachishanda neCrisis in Zimbabwe vaJoe Mabenge vanoti vanobva kune dzimwe nyika havaoni zvinhu zvidiki zvinogona kukanganisa sarudzo muAfrica sezvakaitwa kuKenya, uko vakati sarudzo yakanga yakanaka asi matare edzimosva akazotonga kuti sarudzo idzokororwe.
Hapana chakaipa kuti hurumende yava munangagwa yasarudza kuti idaidze masangano akawanda nenyika dzakawanda dzakasiyana-siyana kuti vauye vazoongororawo sarudzo kana kuona zvinenge zvichiitika nguva yesarudzo apo sarudzo dzive dzaakuitika muZimbabwe. Zvinhu zvakanaka chose, asi chakanyanya kukosha ndechekuti panguva iyo ichazouya vanhu zvizhinji zvinoitika maringe nesarudzo zvinenge zvatoitika kare. Kana kuri kubirirwa kwesarudzo, vazhinji vanouya shondo resarudzo kana kwasara kana mazuva maviri kana matatu. Kana kuri kubirirwa kwesarudzo, zvinenge zvatoitwa kare.
Saka munoona sekuti Zimbabwe haingagoni kuita sarudzo dzakachena here?
Zvisingabuditswe pachena ndo zvinoita kuti pave nefungidziro yekuti pane zviri kuitwa zvakavandika zvinosanganisira kutamba neyatingati information kana kuti data inova yatingati zvakare inenge itori rigimba chaiyo iyoyo.
Kukoka vanhu vakawanda, masangano akawanda nenyika dzakawanda kunorevei?
Kuvandira mari kuitira kuti vakazenge vakundawo musarudzo zvikatsikange dzazobudawo zvinenge zvichinzi dzabuda zvakanaka nyangwe vachinge vabirira zvisingaonekwe nezi. Kuvandira kuti ivo vana ihwe vagozobira mari dzavo, ivo vamwe vanenge vadanwe vagozobira mari dzavo munyika. Saka kuvandirana kunyangira kune kuchitwa nezanupiefu.
Pane tarisiro yekuti kana vanhu vakakokwa kuzoongorora sarudzo, zvinoreva kuti zvichabuda musarudzo izvi zvinenge zviri zvichene, zvinenge zvakanaka. Munozviona saizvozvo here?
Hapana ukama pakati pekukokwa nekusabirira. Kureva kuti kukokwa kweEuropean Union, kukokwa kweAfrican Union, SADC nemamwe masangano akazvimirira hazvireve kuti sarudzo hadzikwanise kutambwa nadzo. Saka tinongoti kukokwa chinhu chakanaka, asi kukokwa nekukoka chinhu chakanaka chose, asi chakanyanyisa kutonakira nyika inyaya yekuti zvizhinji zviitwe pajekerere, zvizhinji zviitwe vachange vachipikidza musarudzo dzacho vachigutsikana, nekuti hazvibatsiri nyika kukoka European Union imimi musingagutse vamwe kukwikwidzana navo. Saka the best seal of approval inobva kuvana veZimbabwe. seal of approval inobva kuvanhu vanenge vachikukidza musarudzo dzacho kwete kuvanhu vachauya vachiona.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamatongero enyika uye vachishanda necrisis in Zimbabwe vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica Donald Trump havasi kuda kusiyana nepfungwa yavo yokudzinga chipangamazano chiri kuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller, avo vanenge vatsamwisa vaTrump mushure mokubvumidza kuti muzinda wegweta ravaTrump vaMichael Cohen usechwe. Yuria Skripal aburitswa muchipatara nhasi zvichitevera kukuvadzwa kwaakaitwa pamwe chete nababa vake mwedzi wapera muBritain. Yuria nababa vake Sergei, avo vaimbove musori weRussia, vakawanikwa vasingagoni kufema vari pabhenji mupaka yemuguta reSalisbury. Britain inoti Russia yakashandisa mushonga wekukuvadza vaviri ava. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yange yakanzwira chibvumirano chayange yaita nekambani yeGeiger International ine muzinda kuAustria, ichishandawo nekambani yekuChina yeChina Harbour Engineering Company kugadzira mugwagwa wakakosha weBadbridge Harare Chirundu. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dzinoti zviri kuitika zvinoratidza kusajeka kwezvinoitwa nehurumende panyaya dzezvibvumirano zvinozopiwa kuti paitwe huori. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotenderana kuti mugwagwa weBadbridge Harare Chirundu wakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi uye kumhuri yeZimbabwe inofamba nemugwagwa uyu nguva zhinji. Asi mugwagwa uyu wave mazivanda dzoka sezvo usina kumira zvakanaka uye wadeura ropa rakawanda. Makore maviri apfuura, hurumende yakanyorerana pasi chibvumirano nekambani yeGeiger International, asi kunyange hazvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vakamboti mugwagwa waugadzirwa hapana chabuda kusvika pari zvino.
Matende atovapo, tiri kuti vatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichauya kunge dzichizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi weChina.
VaGumbo vanonzi nemamwe mapepa nawo vakati kambani iyi yainge isina kutorerwa basa asi kuti yainge yapuwa mazuva 56. Asi vamunangagwa vachitaura kuChina vakati dare ravo remakurukota rainge ratenderana kuti vatsvage vamwe vanoita basa iri nekuti Geiger yakundikana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende kana ichipinda muzvibvumirano zvakadai inofanira kufamba iine nyanzvi.
Tiko chichiri kuitika nokuti basa iri rakatarwa navamugari vachiripo yakapatwa nenguva yakati kuti zvazvinotiratidza ndezvokuti patinge tichitsvaga vanhu vanoita mabasa makuru akadai zvinofanira kunyatsoitwa neunyanzvi wakunyatso penetrera kuona kuti vamunhu atiri kuunza uyu ane here gwarara rinoratidza paakambopfuura napo achiita basa iroro.
Ko, dare reparamende harifanira here kunge richiona kuti zvibvumirano zvakadai zvaitwa nemazvo? Tabvunza vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese.
Tinomboiza kudaro dambudziko ratinaro guru nderekuti vezanupf ava hurumende iyi inowanzoita zvazano ndega akazosiya jira mumasei. Takatombovataurira kuti panoitwa zvinhu zvakaita sematenda nezvinhu zvakadaro zvofanira kuitwa zviri pachena uye pasina zvana chokomomwe nezvimwe zvakadaro, nokuti kazhinji kacho iye dhega iye nyi sedare reparamendi takatombobvunza kuti ikambani inozozvikwanisa here, nekuti mumwe wedanonzi honorable Edicos akatozvibvunza asi zvanga zvatoitika kudhara.
Mutedzeri wemutungamiri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti apa pakakanganiswa vachishora hurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe.
Nyaya handifungi kuti iri pakuti hatisi kufamba nenyanzvi, kasi nyaya iri pakuti vanhu pavanouya vachitaura kuti vane zvavanokwanisa kuita, isu sehurumende tinofanira kunyatsocherechedza toongorora kunyatsoona kuti munhu kana achiti ane mari yekuita basa raarida kuita tonyatsonotarisa kuti mari yachona iripo here zveshuwa. Sehurumende tanga tisina kunyatsoita zvakakwana, ende izvi zvinodzokera kunyaya yehurumende yaibhenge iripo yava Mugabe. Kune zvinhu zvakawanda zvaingoita sei zvaingotashambadzirwa zvonzi chakati chakuitika ende hakuna chakabuda.
Asi pane zvasiyana here pane zvaiitwa navamugabe nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa? Vamukupe vanotsanangura.
Pane zvakawanda zvachinja. Kare taingoti muchina wese aingosvika muna akangopinda akati ndiri muchina ndine mari, vanhu vaingoti machina ane mari, wotomhanya kusaina zvibvumirano wonyorerana pasi kazozoona kuti votadza kuita. Kasi nezvi zvatakuita ndezvekuti munhu wese ameaitaura kuti ane mari, tinotonotarisa ikoko kwaari kubva kwacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe ikanonoka kugadzira mugwagwa uyu icharasikirwa nemari yakawanda, sezvo vakawanda vanenge voshandisa zambuko rekazungula riri pakati pezambia nebotswana. Ndakamirira Studio 7 muwashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reAfrican National Congress muSouth Africa nezuro dzakaita minamato kwakasiyana-siyana yokurangarira amai Winnie Madikizela Mandela avo vakashaya svondo rapera. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Nengo dzebato reAfrican National Congress muSouth Africa nezuro dzakaita minamato kwakasiyana-siyana yekurangarira amai Winnie Madikizela Mandela avo vakashaya svondo rapera. Amai Winnie Mandela vakaitirwa minamato munzvimbo dzinosanganisira pamusha pavo muSoweto, pachikoro chikuru cheUniversity of Johannesburg, kumba yavaigara vari muusungwa kuBrandfort, uyewo nepamuzinda wematare weConstitutional Hill. Vanhu vakasiyana-siyana vanosanganisira vaive mutungamiriri weMalawi amai Joyce Banda, nengo yepamusoro yesangano reAfrican Diaspora Forum amai Erica Bennett, vatambi venhabvu vezvikwata zveOrlando Pirates neKaizer Chiefs vakashanyira musha waamai Mandela vachivarangarira pamwe nekuchema nehama dzavo. VaTerence Chitapi avo vanoshanda nesangano reAfrica Democracy Forum pachikoro chepamusoro cheUniversity of Johannesburg vanoti amai Mandela munhu akashungurudzwa zvikuru, uye kupinda kwemadzimai anobva kune dzimwe nyika chiratidzo chekuti vaiyemurwa neruzhinji rwemadzimai pasi rose. Nezuro manheru vaimbi vane mukurumbira muSouth Africa vanosanganisira Kelly Kumalo, Lira Tandiswa Mazwai naJudith Sepuma vakaungana paConstitutional Hill vachiratidza mimhanzi yekurangarira paConstitutional Hill vachiridza mimhanzi yekurangarira amai Madikizela Mandela. Mutauriri wevaimbi ava Muzvare Rorisang mashandikiso vakati sezvo amai Mandela vaimiririra pamwe nekurwira kodzero dzamadzimai vakawana zvakakodzera kuti vaite chirongwa ichi pamuzinda wechirongwa remadzimai. Musangano mukuru wekurangarira amai Mandela uchaitwa mangwana kunhandare yenhabvu yeOrlando Stadium iyo iri pedyo nemba yavo. Zviuru nezviuru zvevanhu vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana kubva kumativi mana enyika vari kutarisirwa kuve pamunamato uyu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini Mo Blessing Munjoma.
Masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vanoongorora sarudzo vekunze vanofanirwa kukurumidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC kwete nehurumende sezviri kuitika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti vekunze vanoongorora sarudzo vakatononoka sezvo vaifanirwa kunge vave munyika mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda Chimini vanoti kukoka vemasangano ekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo hazvina kukwana kana pasina kunzwisisa kuti basa ravari kuzoita nderipi, inzvimbo dzipi dzavachaenda uye kuti ndiani ari kuvakoka. Vachimini vanoti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende rekuti bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rive iro rinokoka vanoongorora sarudzo. Vachimini vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika inhengo yerimwe bato rinenge richirwira masimba musarudzo, nokudaro harifanirwe kunge richiita basa rezek.
Kuuya kwemaobservers chinhu chakakosha chinokurudzirwa kune kwese kunenge kuchiitika nyaya dzesarudzo, asi kuuya kwavo kunofanira kunge kuchinyatsoongororwa kuti zviri kufamba sei, nekuti zvinobatsirawo kunzwisisa kuti basa racho ravachaita vasvika nderipi. Chakanaka chaitika ndechekuti zvava kunzi vese vanoda vari kupuwa mukana yekuti vauye, asi chakaipa nekukokwa kuri kuitwa maobservers aya, chekutanga ndechekuti kukokwa uku hakusi kuitwa neElection Commission rinova boka rinofanira kunge richizviita rakazvimirira rega kuudza vanhu ivavo kuti vauye, iri kuitwa neMinistry of Foreign Affairs. Zvinhu zvisati zvamboonekwa kuti Ministry of Foreign Affairs inonyora gwaro rekuti ava ndo vatiri kuda chete ende regaenditsanangurewo.
Vachimini vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nguva iripo kuti vaone zvose zvinenge zvichiitika, kwete kuuya mazuva mashoma sarudzo dzisati dzaitika.
MaInternational observers vanobva kune dzimwe nyika vakatenderwa kunzi vauye usiku tisati tasvika zuva rekuvhota hazvinyanyobatsira, nekuti sarudzo haisi musi wekuvhota chete. Sarudzo mabasa ese atiri kuona achitoitwa izvi ike zvino, zvinoreva kunyoresa vanhu kuti vange vachizovhota, zvinoreva kukampena kunenge kuchiitika, zvinoreva maprimary elections emapolitical parties, zvinoreva zviri kuitika munharaunda munogara vanhu.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vaOK Machisa, vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nekukurumidza kuti avo vanoda kuita mhirizhonga vatye, nekuti panenge paine vanenge vakavatarisa.
Uyezve zvinoita kuti vanotyora kodzero dzevanhu vasanyanye kudzita nokuti vanenge vachiona kuti takatariswa.
Vamachisa vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuramba vari munyika kana sarudzo dzapera, nekuti pane dambudziko remhirizhonga mushure mesarudzo.
Uyezve kana election yapera vanofanira kuvepozve 3 months kusvika maelections, kana maelections akapera sanhasi tomboti vanofanira kugara 3 months varipo, nokuti tine dambudziko redzimwe nyika dzinozodya vana vayo, vana vavo nenyaya yekuti vavhotera pasi.
Vanoona nezvematongerwo enyika vapedzisairo hanya vanoti kuongororwa kwesarudzo kwakanaka chete kana vanoongorora vakauya nguva iripo uye vachienda kunzvimbo dziri kure, kwete kuongorora mumaguta sevanhu vanenge vachibva kacha.
Pasi pomuto ndopane mwongo ipapo, vanofanira kuenda pasi pesadza vondoseva kuti vanyatsokuseva, vanofanira kuenda pasi pomuto kuti vandobvongodza ipapo vanyatsokunzwa kuti muto unonaka sei, vanofanira kuenda pasi vondosvika kuona kuvhileji.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.